kusarudzwa kwavaviri ava kuti vatungamirire makanzuru avo kwasimudza mutauro wakasiyana siyana munyika. Vamwe vagare vachiti vachiri vatichi pabasa rekutungamirira makanzuru zvichaita kuti varemerwe nemabasa. Vamwewo ndivo vari kuti vaita vadiki pamusoro pazvo vari vanhukadzi, asi vamwewo vachiti zera remunhu nekuva mudzimai hazvina basa. Asi meya Chiwara vachitaura nestudio 7 mushure mekusarudzwa kwavo nemamwe makanzura, vati havati kuzokanganiswa nezera diki kuita basa ravo uye kuti guta remasvingo risimukire vagari vachiwana ugaro hwakanaka.
Ndichiti pazera ndingava ndiri mwana mudiki, asi handisi kunoshandisa maideas angu nepfungwa dzangu chete muofisi yameya. Ndine vandu kunoshanda navo. Iyo team yandakapinda nayo going to work together to ensure kuti no zvatikapromisa vanhu munguva dzataikumbira kufoterwa munguva dzesarudzo tagona kusangana nazvo. Hati
ukuwo Muzvare Sande, avo vasarudzwa nhasi kuepwet vanoti makore haana basa, asi chinodiwa kushanda nevamwe zvakanaka vachiwana pfungwa kubva kuvanhu vakasiyana siyana, uye nenyaya yekuti munhu mudzimai kana kuti murume haina basa pakutungamirira maguta.
Matambudziko aya haatangane nemunhu nekuda kwekuti ane 25 years kana kuti mudzimai kana kuti murume. Matambudziko anosanganikwa nevagari whether uri mukuru kana kuti uri mudiki. Saka ndinovimba kuti having background iyoyo pakasimba kuti ndishande nesimba pagove neshanduko kubva paleadership yakamhenge iripo kudhara.
Vagara kanasa varangarira mutivi vave mumasvingo vanoti Muzvare Chiwara vanogona kuomerwa nebasa vachidheererwa nekuti mudzimai wechidiki.
Hamei haiswa uyu ndiri kuona kuti panyaya yemakore yakawa pachava nechallenji hombesa steering, nenyaya yekuti tichaona kuti management yeukanzuru musekretariati yachona iyo pachayo uye nomamwe makansela vachange vachimudhera pane mamwe madhisishen anofanirwa kuti ave achi nenyaya yemakore, nekutiwo zvakare munhu asati ava neexperience.
Asi mumwe mugari wemuwadhu munobva Meya Chiwara, amai Beatrice hama dziripi vanoti maonero avo akasiyana neava mutiva.
Ya, indoona sekuti zvira harina basa. Inodiwa ndechekuti uno ruzivo here mushande wotomuziva ari musana akadzidza. Saka zvezera rake handioni sekuti zvingamutadzisa kuita kumira pachinzvimbo cheomeya.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano remasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA, Muzvare Nyaradzo Mutande, vati vanotarisira kushanda zvakanaka nameya vatsva vasingatarisi zera rake kana kuti mudzimai.
Tinofara zvikuru nekupinda kwaita Muzvare Shanda Uchiwara pachigaro cheumeya. Zvinoti makorokoto zvikuru. Tinofara kuti mudzimai akwanisawo kutora chigaro ichi. Tinofara kuti wechidiki akwanisawo kutora chigaro ichi. Tinovimba kuti tichakwanisa kushandirawo zvakanaka, uyezve zvichatirerusira isuwo semadzimai anogara mumasvingo panyaya dzeservice delivery.
Sachigaro wedhorobha reEpworth Muzvare Sande vati vakakurira mudhorobha iri kusvika vapedza zvidzidzo zvavo zvesociology paUniversity of Zimbabwe, saka vanoziva matambudziko emo kunyanya edzimba dzekugara nemagetsi nemvura yekunwa, vachiti vanotarisira kuzvigadzirisa.
Hatina pekugara pakagadzikana, nzira dzakagadzikana, misha wedu irima regarega kana amateko, zvichireva kuti hatina magetsi nemvura yekuchera mumigodhi, hatina running water inobva kucouncil.
Apawo Meya Chiwara, avo vanoshanda mubhanga repOSB mudhorobha remasvingo uye vakaita zvidzidzo zvebanking and investments nechikoro cheNust University, vati vanotarisira kugadzira matambudziko anosangana nemadzimai nevechidiki munyaya dzekukwanisa kuwana mvura, magetsi nekugadzirwa kwemigwagwa kana kuti service delivery, kunyanya dambudziko remvura nevana vari kutora zvinodhaka.
Kandikuti Sashantel, a youthful leader, I'm going to be the voice for the youth, I'm going to be the voice for the women together with my fellow councillors kuti tidelive kwamuri maresidents emasvingo as we have promised. You know, service delivery, we are going to look into it. We are also going to look into nyaya dzemadrug abuse nemaearly marriages tichiprotectawo vechidiki kuti vave vane mangwana rakajeka.
Meya Chiwara naSachigaro Sande vaita mukurumbire wekuva madzimai ekutanga kupinda pazvigaro izvi mumadhorobha avo kubva gore ra1980 nyika yawana kuzvitonga, uye vaine makore echidiki izvo zvaita kuti vatenderere pamasaisai. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.